pahumwe ii tatarisa ma constituencies mazana maviri negumi emu Zimbabwe. Tikati pa constituency yoga inofanirwa kunge ichiwana kubva pahomwe ii mari inokwanisa kusvika zviuru makumi mana nemashanu $45,000. Zvinoreva kuti homwe ii inenge iri homwe iri kupinda mumaruwa, ndo chekutanga. Chechipiri, marongero ataita homwe ii, taronga homwe ii kuti tiedze kuti ticherechedze nekusimbaradza vechidiki vakambokwanisa kuti vatambire mari kune dzimwe homwe vachibhadhara. Kubhadhara kudzorera mari kwavakaita uku zvakapamikana vamwe vechidiki kuti vaite sei vakwanisewo kuti vawane mari. Chechitatu ndechekuti kana paine vamwe vaye vakambokwanisawo kweretawo mari dzevechidiki vasati vadzorera, vaakupiwa mukana wekuti vaite sei vadzorere. Kana vakwanisawo kudzorera, voziva kuti ukatora chikwereti zvinoreva kuti unokwanisa kutozodzoka mangwana uchitorawo chimwe chikwereti chinenge chakati kuti kurei. Ndokukura kunenge kuchiita bhizimusi rako, ndo makuriro anenge achiitawo upfumi hwenyika yedu, ndo makuriro anenge achiita ikonomi yedu.
Ko vaya vanenge vasina kubhadhara mari, vamwe vanga vachiti ko zvavanenge vasina zvavari kuitwawo?
Aiwa, vasina kubhadhara mari, pane humwe urongwa hwatinahwo hwatinenge tichigadziridza. Mazuva ano ndakapiwa nickname yekunzi New Sheriff in Town. Saka aiwa, ngavagadzirire, ngavamirira havo zvavo vari kuuya. Asi pandinenge ndichiuya ndinenge ndisingauye ndichinyemwerera.
Imi segurukota, zvii zvamuri kuita kuona kuti homwe iyi yaenda kumwana wese wechidiki zvisinei nekuti anobva kubato ripi?
Izvozvo zviripo izvo. Kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanganyika. Ndo vamwe nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanu PF chete hatichaenda kumunda. Hezvo minda yakagovewa vakashayika. Saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanu PF woti hauye, hameno zvako unorasikirwa, unosara uri kumashure semuswe.